mutauriri weWFP munyika muzare Clay Neville vati chirongwai chakaparurwa mushure mekuona kuti vamwe vagari vemadhorobha vari kuyaura nenzara nekuda kwekushayikwa kwemari yechikafu zvichikonzerwa nemamiriro asina kunaka eupfumi hwenyika uye zvichiwedzerwa nedenda recovid-19 muzare Neville vati pasi pechirongwa ichi munhu wega wega mumhuri anopuhwa mari inosvika $12 emari yekuamerica asi iri pakadhi rinozonotengeswa muzvitoro zvakasarudzwa nesangano ravo.
We are currently delivering to 327,000 people across Zimbabwe living in urban domains who are really...
Tiri kubatsira vanhu vanopfuura zviuru mazana matatu munyika yese vanogara madhorobha vari kuneteka nenyaya dzenzara upfumi hwenyika pamwe necovid-19 yakapinda munyika muna March. Izvi zvakakanganisa kurarama kwevanhu nekuwana chikafu patafura. Saka chirongwa chiri kubatsira chaizvo. Tiri kutarisira kuwedzera vanhu kuti vasvike miliyoni gore rinouya, asi tinoda rubatsiro kubva kune masangano ekunze.
Amai Janet Mukwendi vemumusha wemucheke muward 1 vanoti chirongwa ichi chakauya panguva yakanaka sezvo vakange vave kushaya chikubata apo mabasa avo akavharwa necovid-19.
Ya indona hangu kunyanya kutenda chirongwa cheworld food program chatikauya chikuburikidza tiri mukorona. Tanga tiri vanhu vanga vakaomerwa zvokuti taikwanisa kutorara dzimwe nguva nenzara nokuda kwokuti chero waenda kunext door kana kuhama kundoti ndokumupira waigona kutobva kuchitoti wanyimwa, but iye asitori nawo nokuti vanhu vazhinji vanga vakangovharirwa mudzimba pakusina kana kuti torarama sei. Saka toda kunyanya kutenda zvikuru sei kuti takagona kubatsirika pachikafu tairarama kuburikidza nokundohodhahodhawo zvinuma musika tichitengesa. Saka tanga tisisa chakwanisi kuzviita kuburikidza zvokuti tanga tichitokwanisa kutonzi hamusi kufambwa kutombofamba. Saka pakauya chirongwa ichi takatotenda Mwari tikati maichahenyu Mwari matirangarira tava kukwanisawo kuwana chikafu.
Mhuri dzine vanhu vanosvika 10 dzinowana mari inopfuura $100 ekuamerica izvo zviri kuita kuti vawane raramo yakanaka sezvo vachitenga chikafu chakawanda kutopfuura vashandi vehurumende. VaMoses Chitombo vakaremara uye vane vana vapfumbamwe nemudzimai ndevamwe vari kuwana mari inopfuura zana vachiti chirongwa ichi chakavabudisa munzara.
Isusu fanika sezvo vanhu vakaremara kazhinji hatiwanzi kuwana mabasa, vazhinji vedu havasiri formally employed. Saka taitova vanhu vaitotengesera mumastreet. Saka nenyaya yekuti COVID-19 payakaita chip in, basa redu isu rataita rekuzvishandira kuzvitengesera mimigwagwa mukana kuti mutauni rakanga rakablokewa nekuda kwomutemo wecovid-19 welockdown, but fortunately care yakanga yatouya neprogiramu yemacash transfer. Saka taingototiwo kana mari yako yapinda waibva wabudawo mumba unotaridzawo mumapurisa akanga ari paroadblock kuti pinda mari yange nhingiri yeWFP yapinda ndokumira undotengera vana vangu chikafu vaikubvumirawo bvoenda.
Vagari ava vanopuwa mari iyi mwedzi wega woga voita kuzvitoro zvakafanana neOK Tsungai Supermarket pamwe chete neMSF inowanika kunzvimbo dzeveruzhinji uko vanoenda nemakadhi avo ekutengesa chikafu. Vamwe vanoti nenyaya yekushayika kwechikafu vana vavo vakanga vasaende kuchikoro asi iko zvinovava kuenda kubudikidza nechirongwa ichi. Amai Rhoda Chinyasa vanoti chikafu chavatenga nhasi chakawanda zvekuti mhuri yavo yakudya ichiguta kupfuura zvavaiita kare.
Zvinondibatsira zvakanyanyisa. Ndatenga 30 kg dzehupfu dzanda ndisingakwanisa, ndikatenga ma2 kg angu anokwana kuita 3 eflour zvichireva izvo kuti ndo 6 kg dzeflour nema2 kg erice 4 mabha angu ekuwacha 4 dzokugeza 6 namafuta evazukuru necooking oil ndatenga zvitatu zvema2 liters food for world program iyoyi. Dai anga isiya mhero kuti vamwe vangozoti wanawo tafira mumbare dzaro anga pasina kana matayo changu.
Vamwe vari kuitawo mari ndevezvitoro. Mutevedzeri wemukuru webasa muchitoro cheMSF amai Chedza Mike vanoti chirongwa ichi chiri kuvabatsira zvikuru.
Kubvasa tikatanga kuva nechirongwa ichi maexpenses edarika increase tinogona kuona matakings kusvaka mamodhani kana 10,000 USD tinokondivisa, uye vachipinda isu tino benefit kwavari, but isu in return tinoasista nokuvaperekedza nechimura chedu chimotabike tinoperekedza macustomers kuti kudzimba dzavo.
Bhizimisi renyu rikufamba chaizvo?
Ririkutofamba chaizvo, tinotenda ipapo tiri kutofamba.
Zvare nebva vati kunze kwekubatsira mhuri zviuru 10 mudhorobha remasvingo vanosangana nedambudziko roshaikwa kwechikafu. Sangano ravo riri kubatsira mhuri dzinosvika zviuru mazana matatu emadhora akasiyana siyana munyika yose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.